manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 3 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mangwana kuti vatungamire nyika kwemamwe makore mashanu. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vari kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti munyika muchine gakava pasarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri akamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo kuNational Sports Stadium muHarare mangwana kuti vatungamire kwemamwe makore mashanu kunyange hazvo sarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuuya asi vamwe vane chitsama havasi kuuya zvinonzi zvinoratidza kuti kusatambirwa zvakanaka kwesarudzo idzi kunogona kunge kopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika. Vatungamiri vazivisa kuti vari kuuya vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelipe Nyusi vekuMozambique uye vaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vasiri kutarisirwa kuuya uye vatotumira mashoko kuti havasi kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri wenyika yeKenya anga akokwawo vaWilliam Ruto. Mutungamiri webato resisi vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuti vaone kuti munyika maitwa nhaurirano vasati vakurumidza kunotora mhiko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chakufanira kuitwa ndechekuti munyika munofanira kugadziriswa nyaya yekuti mune misarudzo dziri pamutemo uye dziri pachendo dzinobva muchiri kana munhu wese. Asi kuti isvike iko vanoda kuti pachiva ukuwerengedza pfungwa dzedu vese vari munyaya iyi tichibatsirwa neSADC tichibatsirwa neAU tichibatsirwa nedzimwe tsangwari dzedu dzenyika kuti tive nekuyanana panyaya yemaoniro esarudzo dzakabuda kuti tibudise chinhu chimwe chinoita kuti nyika ino ive ichiremerera nyika ino aiiita zvemutrafiers kana kuti makore mashanu nekutambudzika. Ndicho chinhu chandakataura ndechada kutaura kuti kutenda mberi ndopatsara pachinhano chokuti tapedza izvi taakuchienda mberi nekuonesana kuti zvinoda kugadzirwa ndezvipi uye zvinogadzirwa nani uye rini.
Asi mambotaura here neveSADC nevamwe kuti vabatsire kuti nhaurirano dzamuri kutaura idzi dziitwe zviri kufamba sei ipapo?
Zvose tatopedza muchaona kuti isu tatagogara mikova yose yeSADC tapinda mumakonhi ese kumagedhe ese emuAfrica vakuru vese vakatonzwa vanoziva munyaya iyi. Tokutaura kuti chinoda kuipa munyika muno zvimwe zvese zvinohangirirwa kuitwa zvekuti pazoitwa mutambo uda kuitwa mangwana uyo naamunangagwa hako kumhanyara wachienda hacho chiripo nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvitoonesamwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa nedii rimwe chete hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu zvichagadziriswa nekugadzirana vanhu vachionesana kuti nyika hasi munhu rimwe chete kana bute rimwe chete kugadzira zvinhu zvinoita kuti munhu wese ange aitaizo nepfumbudzo vanhu vakwanise kudzoka munyika nyika itange kufamba zvakanaka titange kuva nemaindastiri anoshanda titange kuva nezvipatara zvine mushonga titange kuva nezvikoro zvinogara zvakanaka vanhu vachikondera mari neutano vanhu vachikwanisawo kuenda vana vechikoro pasina matambudziko emaschool fees zvese izvi zvinogadziriswa kana nyika ichinge yagadzikana kumatongerwo ayo utungamiri hwayo.
Takanzwawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti vari kunetsekana zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe. Muri kumboita hurukuro here neUnited Nations?
Chaizvo mashoko edu ari kusvika ikoko nemitsetse inosvika ikoko nenhaurirano nemashoko atinogovana nekuchinjana maererano nenyaya dziri kuitika idzi.
Asi takanzwawo vaMnangagwa vachiyambira kuti vanopikisa vakada kuratidzira vanoitwa kanyama kanyama.
Uko kwangu vakutaurawo kambe unoda kuti zvionetsa kazhinji kana munhu achinge abva musarudzo vanhu vanofanira kunge vachikorokotedzana kwete kunge vachipfumhana uroyi kana kutiretenana ipapa anoda kuti vanhu vari kuti nokutendai kwete kuti unoti iwewo wabva musarudzo wotanga kuti ndichabata munhu zvakati hazvizi nemangoromera izvi nyika yedu mangoromera takaita dambudziko resarudzo dzinokonzera kupokana nembongambonga uye dzina kufamba zvakanaka zvinozikana nomunhu wese ndosaka chaikukoti chakati hai hatidi kupedza nguva tichienda kunyaya yematongerwo enyika iri pachena yaoneka munhu wese tonotsvagazve rumwe mutongogara mainda ese apa hapadi mutongogara apa panotongoda kuzikana kuzigava haagoni kupinda apa maenzaniso uripo watotaura sadhaki maenzaniso uripo ehi yataura maenzaniso uripo vana vezimbabwe vataura kuti ii hadzina kunge dziri sarudzo dziri pachena uye dzakanaka imbwezvo.
Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yenhaurirano iri kutaurwa navaChamisa.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Collard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Chamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything. Nyaya ye peace, aiti nyaya nhambe. Tinawo my examples on the continent. Anotaridza kuti chii chinoitika kana nyika ichinge isina runyararo. Tinawo! Anditi, but also for a liberation movement, inoziva conflict and what conflict does to a society. I think we are the best professors in terms of teaching peace and the need to preserve it. It's unlawful and unconstitutional for anyone to mull even the idea of causing a democratic upset through collective action. Join us the two and I think that it's not provided for in our country.
Ask us that UPF kukaya kaitwa vacharamba.
Hakuna kuu yakaitwa because the civilian authority remains in place. There was no overturning of the state. There was no overturning of government. Which is why you feel the elected governing party still in power.
Ko panyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaCharamba, mukatudza kuti urongwa hunenge huchifamba sei?
Vanhu PF, ipati yemutemo, we can't be seen to be the party that undermines the very constitution to which it was party to its drafting. Mutemo wedu unoti kana maresult maelections aanaunziwa particularly paya maresult epresidential tinofanira kupa mukana wemazuva manomwe kuitira kuti vane nhunha dzavo vanoda kuenda kumatare vawane mukana wachona iwoyo. Kana vaenda kumatare within the 7 days which are provided for at law, then vematare vopinda wodi votonga tonzwa kuti vanoti kudii. Kana 7 days dzikapfuura pasina aenda kumatare, tobva tati nzira yachi nzira igumbu, tobva taprofida kuita chii? Inauguration yemukuru wenyika.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yevechidiki yebato Triple C vaombera inhende vanonzi vakapambwa muHarare vakaitwa kafira mberi ndokunokandwa musango rekumapinga kumashonaland west. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTriple C kubazi revechidiki vaSakozi Chuma kuti tinzwe zvakaitika.
Akatorwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yeJozedhia akanorohwa zvakaipisisa nevatinofungira kuti dzingava nhengo dzezanu PF kana kuti mastate agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga chienda kuchinoiko ndobva akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital ari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba? Zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino hatisati tawana tsananguriro kuti vakamupamba ndevanani, asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga naye anonzi Samuel Mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo zvekuti ndizvo zvakawanda, asi kune vakakwanisa kuti tivamubatsire. Information yatinayo ndeyekuti pane zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindikitwa zvinhu zviri poizinas uye akakuvara zvakaipisisa.
Nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati taziva kuti yamhangarwa here, asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwaya tinoenda kumapurisa kunomhangara. Mbozviva kumashure tinovangoshinjiwei vakatorwa kusanganisira Mushare Johana Mumbira naSisila Chimbiri. Stepi yekutanga yatinoita kutozivisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reTriple C, zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu? Zviri kufamba sei?
Chandingangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections, kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections, build up yekuenda kumaelections uye zuva remaelections uye post elections tabva kumaelections nazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vachigiri vedu vakatourawa, then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzenyu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorwa. So zvotiwa after elections vazhinji nhengo dzedu havasi kuraramba, havasogara mudzimba, vari kugara mumasango, vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhiniwa. Ndisatofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzezanupiefu.
Mutauriri webato reTriple C kubazi revechidiki vaSteven Sakozi Chuma vari parunare muHarare. Asi tabatawo mumwe wechidiki muZanupiefu Youth League vataura ikandishaya kuti tinziwo divi ravo pane zviri kutaurwa navaChuma zvekuti bato ravo rinogona kunge riine chekuita nekupambwa kwevanhu.
Mangwana tine inauguration yavamunangagwa yekuhwina zvine mutsindo kwavakaita. MP edu akahwina zvine mutsindo, tikaita 92 makansela akahwina uncontested. Vashaya anovakwikwidzwa nenhau yekusarongeka kweTriple C. Tikaita 10 maprovincial kansela akapinda mublawayo pasina zvekugovana nekuti Triple C nekusarongeka haina chayakaita. So pfungwa yedu yezvino netarisiro yedu iri pakunohwina maelections. Hakuna munhu anoabhudhadhita kana anganzi arova munhu wapedza kuhwina election. Unoe tinenge tichizviitirei? Dai kuri kunzi vagadzira nyaya dzavo idzi before election, pamwe dzaiwana vanoteerera. Asi nepatiri yezvino pataitwa makorokoto nesadhaki yose nehivi yese nepasi rese, hatinei nazvo.
Asika vamwe vari kuti musadhaka hamuna kubatanawo. Vamwe havasati vakorokotedza vamunangagwa tichitarisa kwakaita sekuZambia, uye vamwe vanenge vari kuti havasi kuuya pakutoreswa mhiko kwavamunangagwa.
Tinotarisa inonzi majoritika. Kana Namibia yakorokotedza, South Africa yakorokotedza, Angola yakorokotedza, Malawi yakorokotedza, Mozambique yakorokotedza, DRC yakorokotedza, Rwanda yakorokotedza, hatingatarisirei Zambia yoga. Tinozviziva isu semutangano weZanupiefu vakatingeite hatina kumbohwina ne100%. Zvinongoreva chete kuti kune vamwe vasingatotinde, asi kuti tinobuda neruzhinji. Saka zvekuti kune umwe chete ari kutemwa nemusoro nekuti varongo vari kumubvunza kuti zvatakakupa mari naiwe yekuti ubvise ZanuPF waitadza nei, tinongomufananidza navane zvimwana wasa vakambozviedza kakakuti kana hatinei nazvo.
Asi tichitarisa iyo panyaya yevanhu vari kunzi vari kupambwa voitwa kafira mberi, mapurisa afanira kunge achisunga here vari kupomerwa vacho kana kuti vamuri kuti vari kureva nhema?
Aiwa, kana paina ari kupomerwa ari kuzikanwa ngapangoita anosimuka oenda kumapurisa onoripota kuti tina nhingi weda abiwa, tirikufungidza kuti abiwa nanhingi. Asi mubvunzo wangu uri pakuti isu takahwina sarudzo, chii tingange tiri chikonzero chekuita mhirizhonga?
Mumwe wechidiki muZANU PF Youth League vataura ikandishaya vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Bill Richardson avo vakamboita governor wedunhu reNew Mexico muAmerica vakashaya nemusi wechishanu kumba kwavo kuMassachusetts. Vainge vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa uye vanonzi vakashayikira kuhope. Vakambomirirawo America kuUnited Nations. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda zvikuru vaRichardson nemabasa avo vachiti aive munhu akazvipira mumabasa ose aaiita. Vanhu vemuAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kuita musangano wayo wekutanga wezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit. Musangano uyu uri kutanga mangwana kuKenya. Asi nyanzvi dzakawanda dziri kupinda musangano uyu dzinoti Africa haina kunyatsogadzirira kumatambudziko anosangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Semuenzaniso vanoti hapana anonyatsoziva kuti chii chingaitirwe varimi kana pakaita nzara inenge yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Muna Brenda Muzimu, anova kuAlbinism Data-Driven Initiative, formerly Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Muzvari Muzimu, pane zvirongwa here zvamuri kuita pari zvino zvamungade kuti vanhu vazive?
Okay, pari zvino tiri kuronga iyo inonzi Mr. and Miss Albinism Southern Africa, iri kuitwa musi wa14 October 2023 kuHarare International Conference Center.
Mungatudza kuti urongwa hwamira papi pari zvino?
Urongwa pari zvino tingati tapadanho repamusoro-soro. Vanhu ndingangoti vari kugadzirira, ivo vari kubva kunyika vachiya kuzoparticipata kuZimbabwe. Also takakwanisawo kuwana venue Harare International Conference Center yatakakwanisawo kusupport kwaNet One Zimbabwe, uye tinotenda zvikuru nerubatsiro nerutsigiro rwavari kutipa nevamwewo masponsors vakauya on board. Like tichitaura iyo Harare International Conference Center, tichitaura Highlands Lodges and Apartments, 3KTV, uyezve pamwe chete neSendwood Lodge Wedding Center.
Pane vari kuda kuzokwikwidza vangani vazvipira kana kuti vatokuudzai kuti vari kuuya?
Okay, so far pane nyika 10 dziri kuparticipata. Tine vanhu vari kuuya vanenge vari 17 kubva kunyika idzodzo, tichisanganisira kuti vasikana 10, vakomana iko zvino tingati vave 7, nekuti pane vamwe vakasiyira panzira, kusanganisira uyo aibva kuLesotho akazviuraya akadimbudzira upenyu hwake.
Aiwa, tine urombo nezvakaitika izvozvo. Saka vanenge vachida kutenga matikiti ekuuya kuzoona tsvarakadenga nevakomana ava vanoawana kupi?
Matiket vano awa wana tingati kuma offices ABA Albinism Gate Dream Initiative kuna first day phone moyo panisipa Galax Mall totiwo kuma TV Evan wakati sponsor TV Taura Wedding Center ano wani kwa o along Robson Manika uyeze vano kwa nisa kuwana pa 49 Cook Road kana kuchikuwa Harari Club Hotel ano wani kwa she kana kuti vanotibata pa namba 0 na 2.
Munadzo here nambedzi?
Hongu, vanotibata pa 0778165695, 0778165695 kana kuti 0712153880. 0712153880.
Mungatudzawo kuti sei makwikwi aya akakosha.
Ini ndinoti makwikwi aya akakosha nekuti anobatsira vanhu vanorarama neusope kuti vakwanise kuzvimiririra, vakwanise kubuilda their confidence, uyeze sezvatinoziva tese isu seAfrica kuti nyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, vanhu ava vachiri kurasikirwa neupenyu nevanhu vanobhilivha kuti vanounza luck kana kuti vanounza upfumi mukati neupenyu hwavo. Saka unotoona kuti zvinhu izvi zvakatikoshera kuti tinge tichiita mutambo uyu because it's a way of raising awareness and zvinotibatsira kuti vanenge vachiratidzira zvipo zvavanazvo.
Mungati zviri kutambirwa sei munyika?
Tingakoti zviri kutambirwa zvakanyanyisa ende vanhu vakawanda vari kutarisira chirongwa ichi kuti tive chinenge chichibudirira. Kungoti zvako nyaya yesponsorship inyaya iri kutimetei because ichi chinhu chihombe chinoda rubatsiro rwakanyanya, rutsigiro rukuru.
Vanoda kubatsira mungati vangabatsire nezvinhu zvakaita sei? Ndepapi pamuchiri kuti pari kuda kuti pagadziriswe?
Vanokwanisa kutibatsira zvatingataure isusu like maprizes. Munoziva kuti like for example ngatitaure nyaya yemis Zimbabwe, ngatitaure nyaya yemis South Africa, munoona kuti maprizes avanopiwa maprizes ane udzamu hwakanyanya. Tichitaura kuti vamwe vanotohwina zvinhu zvinoita mota, vanotohwina dzimba. Isusuwo sevanhuwo vanenge vachiita misemisa Albinism Southern Africa tinenge tichitarisavawanewo maprizes ane rutsigo sezvinongoitika kuvamwe vese ende uyezve imwe support like for example tichitarisa kuti zvinhu zvinenge ana lighting, ana stage, ana kuti vanhu vachikwanise kuva chinhu chikuru, ngachisava chinhu chekuti vanhu vanonzwira tsvitsvitsi pamusoro pazvo because isusu tiri kutaura kuti we also deserve better standards kana tichiita mitambo yakadai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maitabasa mukoma.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Mudzimu vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chereligious forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasi.
Makadini kwa vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera, umwe mutereri akabvunza pamusoro pechirayiro akatiwo mushure memashoko amufundisi anoda kunzwawo kubva kuvatereri. Naizvozvo ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga wanhasi.
Kwazuwai mukoma Tanonoka Wande.
Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Ini ndoitwa mukoma Brighton Muchoko kuno kuheadlands kwaRusape.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Brighton.
Ndinoda kutaura pamusoro pemubvunzo wakabvunzwa nemutereri nechitenda zvenemhinduro yakapiwa namufundisi Kapfumvute panhayo yechirayiro. Ndinonzwisisa ini kuti kudya chirayiro kubva pakuwambwa kwazvakaitwa kumurayiro waMozisi zvichitanga pana Exodo 12 apo waizivira iri ndo wakarayirwa naMwari kuti wadye chirayiro, zvichibva zvarambidzwa kuti vanhu vasiri verudzi rwaIsraeri havana kufanira kudya chirayiro ichocho. Asi zvaiva nemaconditions kuti kana ada kuti achidya anofanira kutanga apinda musungano sekuwa muIsraeri yekudzingiswa kuti agone kuzodya chirayiro. Saka ndinoona ndopanotorera mamwe makereke kuti hazvina kufanira kuti vasiri vekereke iyoyo vadye chirayiro. Asi ndinotenda nyasha dzatakazowanirwa pakuya kwakaita Kristu Jesu kuti takaitwa rudzi rumwe chete tisingatarisi nawe madenominations kuti unopinda chechi yakati unopinda chechi yakati asi vese vanotenda muna Kristu vakafanira kusangana nemwiri neropa rake kuburikidza nenzira yechirayiro ichocho zvezvaanotaura pana John 6 from verse 47 ichitsanangura kuti ani nani asingadyi mwiri wangu ani nani asingamwi ropa rangu haana sungano neni haana upenyu husingaperi saka munhu wese anotenda muna Kristu akafanira kuti adya akasununguka chirayiro paasvika chidyiwa hazvinei kuti pachechi pake here kana kuti hapasi ndoki kana zvoitwa nenzira chaiyo yakristu ini ndinotenda hangu baba vande ndokuwedzera kwandinako
tochienda kwamurehwa uko makadiniko mukoma Ishmael Kawenda
makadini mukoma tanonoka ndinowirirana zvikuru namufundisi Kapfumvute nemhinduro yavapa ichivo inova inobva mumagwaro sezvo Jesu akataura kuti itai izvi nguva dzose kudya muviri wangu nekunwa ropa rangu chivi chitsidzo chekurangarira mabasa akanaka akaitwa naJesu handione pane chakaipa pakuti pese pewasvika kana ukapiwawo chidyo chacho wodya hapana kana chakaipa
tinotenda mukoma Ishmael Kawenda zvino tochienda kuna amai Kumire tinzwewo rondedzero yavo
makadiko pastudio 7 vateereri vese vechirongwa ndoda kukumbirawo kutaura kuna budhawo wakaenda kuchechi yeanglican wakasvikogamuchira chirariro asi iwo asina kunge vaziva kuti zvinofambiswa sei indoona sekuti handiradhiri yangu yakakanganisa audaro kana uri muenzi kumba kwevanhu unosvikoita muenzi wotanga wanzwa mitemo yepo kuti inofambiswa sei then wozoti woita zvinoitwa ipapo ipapo futi mukati mechechi imomo mune vakawanda vasingagamuchiri because pane maconditions anoita kuti vanhu vagamuchire kana kuti vasagamuchire zvakafanana nekuti munhu akaroora nyange dai ainge agara achitopinda chechi iyoyo asi asina kuita muchato wemuchechi imomo anotombomira kugamuchira wozoti wachata wabatanidzwa muchechi then wozotanga zvekugamuchira saka muchechi yeRoma kana muchechi yeAnglican mune vanhu vakawanda vanotosara vakagara vamwe vachinogamuchira avo cheto vanenge vaine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kugamuchira vane zvakakwana vanoziva minamato yese vanenge vakachata ndo vanoenda vachinogamuchira nevana vadiki vayo vasati vapinda muwanano vanotangira futi pa-12 years ndo pavanotanga kugamuchira ndokungovadzidza katikizimu woziva minamato yese nezvese zvinodiwa mitemo yecheche mitemo yamwari zvese wozotootanga kugamuchira
saka amai Kumire umwe wedu uyu akakanganisa here kutambira chirayiro kwaakaita
akatokanganisa wakatokanganisa handiradzi ipavo chero mufundisi pakutaura kuti hauna kukanganisa handifunga kuti ndizvozvo mufundisi because chechi ipi neipi zvayo ine mitemo yayo yakasiyana siyana
aiwa tinotenda amai Kumire nevateereri nemashoko enyu ndichitivo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechiro zvechitendero kana muinzwa kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudhio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinotenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yecastle premier soccer league yatambwa nhasi chicken in 2 highlanders 0 caps united 0 black rhinos 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarise misoro yenhau zvakare vakasarudzwa kuti vatungamire nyika musarudzo dziri kushorwa nevakawanda pasi rose vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kutora mhiko kunational sports stadium muharare mangwana asi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano nekuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka Tasuka kumagumo ichirongwa chedu. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusia Amina Gibbs Dube. Munaoze isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku-VOA.